Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavaita nhasi, mutevedzeri wemukuru weApex Council, vaThomas Muzondo, vati hapana chabuda muhurukuro dzavo nehurumende.
Apex payasangana nhasi yatenderana kuti hapana chinobatika chabuda muhurukuro dzaitwa nehurumende dzakati wandei.
VaMuzondo vati sevashandi havazooni vaine mhosva mumatanha vachatora nemusi wemuvhuro kana hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvavo.
Zvino tinotizve chiziviso chatakapa hurumende chekuti kana hurumende ikasatora matanu akafanira chinopera musi wechishanu, Apex Council ino haizooni ine mhosva pazvinhu zvinogona kuitwa nevashandi mushure mechiziviso ichi chinoexpire after 48 hours.
Apex Council yapauyambiro kuhurumende ichiti vashandi vayo vari kushungurudzwa zvakanyanya. VaMuzondo vati nhengo dzavo dziri kushungurudzirwa kusakwanisa kuenda kubasa.
Apex Council zvakare iri kutsutsumwa nekushungurudzwa kwazvo nevanhu vayo vari kushungurudzwa nevamwe vanhu vachiva vhiringidza nenyaya yekusakwanisa kuenda kubasa kwavo. Isiri yematongerwo enyika, asi iri nyaya yokuisa majarini pachingwa chavo nemhuri dzavo.
Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vatsinhirawo nyaya iyi vakati vezvematongerwo enyika ngavasiyane nekushungurudza vashandi vehurumende.
Saka tiri kuti kana pane vari kupota chisidzira vashandi vehurumende, hazvina basa kuti ndevebato ripi, whether ndeve kuruling party kana kuti vekuMDC. Tiri kuti this is a pure labor issue and ngavatisiye takadaro tichiita maactivities edu as trade unionists.
Vashandi vehurumende ava vati vari kushungurudzwa zvakanyanya neZANPF mumatunhu eManicaland neMashonaland. Zvichakadaro, munyori mukuru musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vati vanodawo kuti hurumende iregedze vatungamiriri veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe avo vakasungwa mushure mekuratidzira kwakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions.
Sesangano revaraenzi tarichiti kuhurumende dai yakwanisa kubudisa vamasaraure vatongwa zviri pachena, vasaita zvekumbunyikidzwa nekusungwa zviripo, nekuti tichitarisa kuti kodzero dzevatungamiri vemasangano evashandi vakuru vacho havafaniri kusungirwa mhosva dzavanenge vachipuhwa dzisiridzo. Todavira kuti vamasaraure zvavakaita vaizviita vachitungamirira varairidzi, ende kuti vagosungwa gonzi vakutadzwa netreason nenyaya yekuti vakamacha here kana kuti vakaendanoridza ngoma paofisi paminista, handifungi kuti ingave mhosva iyoyo. Dai hurumende yangovaburitsawo vamunango kasi kudzoka kwavo, vangotora kodzero dzavamasaraure dzarega kumbunyikidzwa, vakwanisa kuitawo basa ravo semaitiro ari kuita vamwe vese.
Mazuva 14 akapiwa hurumende nevashandi vehurumende vachizivisa kuti vacharamwa mabasa anopera musi wechishanu. Vashandi ava vakaramba kutambira mari yavakapiwa nehurumende vachiti ishoma zvikuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.